Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechina kukadzi 2023 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Muzinda weZimbabwe muSouth Africa unoti wagadzirira kubatsira vose vanoda kuzokera kumusha muna chikumi pachasvika kumagumo kushanda kwemagwaro eZimbabwe exemption permits. Mutungamiri webato rinopikisa reCCC vaNelson Chamisa vopemberera bavhude ravo nhasi. Bato reMDCT roramba richiita makakatanwa panyaya yekusarudzwa kwakaitwa vaDouglas Monzora kutungamira bato iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri weZimbabwe muSouth Africa, vaDavid Hamadziripi, vaudza vatori venhau neveruzhinji muPretoria kuti muzinda wavo wakagadzirira zvakakwana kubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuda kudzokera kumusha mukupera kwachikumi gore rino pachamiswa magwaro ekushandisa eZimbabwe exemption permits nehurumende yeSouth Africa. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinoda kusvika zviuru mazana maviri nemakumi masere zvinoshandisa magwaro ezepaya uye zvizvarwa zveZimbabwe ndizvo zvakwanisa kunyorera kuti zvipiwe magwaro matsva. Mamwe masangano akaita seHelen Suzman Foundation neZep Holders Association akatoendesa hurumende yeSouth Africa kumatare achipikisa danho rekumisa kushanda kwemapepa aya. Vahamadziripi vati muzinda wavo uchashandisa mwedzi uno wakukadzi nounotevera kunyoresa vanoda kudzokera kumusha.
The embassy and the consulates of Zimbabwe will be conducting a mapping exercise to identify and register ZEP holders who wish to return home. The mapping exercise will be conducted in the course of February and March 2023. Across all the provinces of South Africa.
Mumiriri weZimbabwe kuSouth Africa vaDavid Hamadziripi vachitaura vari kumuzinda weZimbabwe nhasi kuPretoria. Mukuzeyawo nezvenyaya iyoyi tabata muzvare Diana Zimbudzana vanoshanda nesangano reAfrican Diaspora Forum.
Nyaya maZTP iyi kupera kwayo kunenge kuchakaroti nese hatina hapana anonyatsonzwi anonyatsoziva kuti ichapera sei. Kune rimwe divi, hurumende yeSouth Africa iri kuti zvichapera musi wa30 June gore rino ra2023. Kwozoita kune rimwe divi, kune zvizvarwa zveZimbabwe zvakaungana zvikafoma tumapato twazvo. Tumapato itwoto twakatoturi kuendesa iyo hurumende yeSouth Africa iyoyi kuburikidza nedipartment rayo reHome Affairs kumatare kuti iwe vari kuti iwo kuisa nguva yekutedza mapemits aya havakatyora mutemo wavo saka vanofanira kugadzira.
Zvinotitarisewo mashoko anhasi emuzinda weZimbabwe kuti vachabatsira nenzira yavatsanangura kuti vachabatsira nayo munoona zvichizokundika here mhomho yose yatanzwa uwandu hwavo vangangodaro vachivhiringwa namapepa avo
tinongotika kana isati yavhiyiwa atingati isati kana yambotariswa yatarizwa kumafuro kwairi kunzi ndo ichaurawai atinga fano iti yaka kora kana kutaina. Saka parisu no tunongo tiwo zimwe wanogona kukunda. Ndiyo waka wadana wanu wakati ya iti kuzivise shatika itakuro wangu tuwanga waronga ronga. Tunozoti kana waka kone wakuivia kana kutika zenge yanza haya zorashika. Itati ya shika kumusha saka ina kuzofi wandopo tozote haabodoshi. Amuoni kutima ama kanga nisapaya makaresha kutimaka fano tuza kutitunda kufia iyo imujizwa kuti muitiro wayo kutikana yoda kufiwa eno chombo tiza yoyinda
imivo so kuona kwenyu nzira ya mga atindo ingadai ya batuwa na yonya ya zama ZEP ya netawa nde ipi
isusu sefango wano moonero wedu kinoti iyo urumende ya South Africa zukuruse ine kuburikiza ne Department of Home Affairs na minister wayo yaka resha pakumanya kungoti chiripo ripo chuko atisha kudai mapemisa atisha rinyu si kana mato taza kurinyuwa mnike mawa ilika wa mchadi umu nika muno njani jani wanu wangada ya wakati wazi mwenguwa ya katirebei kwete zee 1.5 years 1.5 years zinige zisina kunyonga kureba kutumuna anyato ufungisi sakuti saka yesu nundi shadi saka yesu sema wanewe atinoita hajina kubatu wa sakanaka asi kukupesira kwa chota mirila nyeza enda kumatari nukutu matari ndo achazo tiziwisa kutisaka zazadai shisha famba sei
Muzare Diana Zimbudzana vanoshanda nesangano re African Diaspora Forum vange vari parunare ku Pretoria ku South Africa. Sangano rakazvimirira roga richiongorora mashandiro eParamende reVeritas rinoti birire kuvandudza mashandiro emasangano akazvimirira oga rakapaswa mudare reSenate nezuro nengo dzose dzichitenderana kunze kwa Morgan Committee veMDC chete rave kuendeswa kune vanodhinda magwaro ehurumende kana kuti government printers kuti vadhinde magwaro matatu ayo achaendeswa kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vaise runyoro rwavo oba wava mutemo. Asi biriri riri kupa kuti pakandiranwe makobvu nematete pakati pehurumende nevanopikisa. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Such a garaway crisis in Zimbabwe coalition vapita mutasa vanoti kupatsiswa kwebhiri iri kunoratidza kuti matare eParamende neSenate haana simba sezvo asingakwanise kupikisa mitemo yavanoti yeudzvanyiriri.
Nyika muno hamuna dare reParamende haripo rinongovapo kuti vawane havo kudya nezvimwe zvavanogoverwawo nevari kutungamirira. Havagoni kukosora kana kutaura nokuti vanotorerwa zvinzvimbo zvavanazvo, vanotorerwa zvidyiwa nezviwanikwa zvavanazvo, dzimotikari, mastend nezvimwewo zvavanobatsirwa nazvo nokuva mudare reParamende. Saka hakuna chinhu chevanhu chinotaurwa muParamende yeZimbabwe.
Vamutasa vanoti vari kuona mamwe masangano achivhara nekuda kwemutemo uyu.
Nokuti mutemo uyu waiswa manje manje mamwe mapoka akazvimirira achatanga kubhanwa sezvaiitwa kare tiri pasi peutungamiri weudzvanyiriro huchena.
Asi mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika vanoti mutemo uyu hausi wekumisa masangano akazvimirira oga kushanda asi kunyoresa sezvinenge zvodiwa nehurumende.
Asi avo vanga vari matrust kana kuti macommon law investors vakusungirwa kuti vange vachiregister semapco. So hausi mutemo wekudiregister asi ndewekusungira vese kuti varegiste semapco.
Izvi zvinotsigirwa nemukuru wesangano rakazvimirira reyouth and the community development vaClaris Majuku.
Ndingangoti kubudirira kweproposed TV or amendment bill kuchapikana nisei zvakawanda kumasangano akazvimirira okati nawo muZimbabwe nekuti mazhinji acho akaregista trust.
Mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaKindness Faradza vanoti bhiri iri rakanaka vachitiramirira kusainwa navamunangagwa kuti uve mutemo.
Mutemo uyu mutsva uyu hauna kana kutomboipa kwete. Saka isu taona kuti nyika ingangoiti mchero wada mazake mazake mtamuno mune mtemo sakatane mtemo iyo uyu wato wakupeta mtemo tangomirira chigirenje ya president kuti zvinhu zvafamba
vaparadza vati masangano ari kuita zvavanoti zviri pamutemo haana chekutya
nyaya iripo ndekuti ma NGOs aya anga achingoita njake njake achiita zvaanoda munyika muno vamwe vacho vanenge vanyoresa kuministry of social welfare kuti toda kunoita zvakati asi kana vabva ipapo vonochinja zvokuita vamwe vavo vakuita zvematongerwo enyika ivo vanga vachiti vanoda kuita zvekupa chembere rubatsiro
vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vanoti kana bhiri iri rikava mutemo vanhu vanogona kukwira kudare reconstitutional court kunopikisa nekuti unenge usingaenderana nebumbiro remutemo
mutemo kana wapasiswa haziri kuti wakakosha kudarika bumbiro remutemo masangano akazvimirira ega nango chaiyo chaiyo ngaichitora mutemo uyu kana wapasiswa yoenda kuconstitutional court yonoratidza constitutional court kuti mutemo uyu unokanganisa mamiriro akaita kurusununguko na freedom
pari kutyirwa kuti nekuda kwemutemo mutsva uri kuda kudzikwa uyu Zimbabwe icharasikirwa nemari yakawanda kubva kumasangano anopa rubatsiro zvichapa kuti varombo kunyanya vanhonge sose nemuromo ndakamirira Studio 7 muchinhoyi ndini Nunurai Jena.
Mutungamiri webato guru rinopikisa munyika reCitizens Coalition for Change CCC vaNelson Chamisa nasi vasvitsa makore makumi mana nemashanu ekuzvarwa vachiti gore rino havasi kupemberera birthday ravo chete asi kwavanoti kuzvarwa patsva kweZimbabwe vachivimbisa kuti vachakunda zvine mutsindo musarudzo dzegore rino. Godwin Mangondla anoti panyaya inotevera.
Mumashoko avo ekupemberera bhavhadhe ravo vachamisa vaudza Studio 7 kuti vari kupara zvikuru nerutsigiro rwavari kuwana kubva kumativimana ose enyika.
Haringorisi makorokoto ebirthday remunhu umwe chete, makorokoto enyika. Nyika iri kuzvarwa patsva kuva Zimbabwe yakakura, Zimbabwe yakabudirira, Zimbabwe ine mufaro, Zimbabwe ine hunhu, Zimbabwe ine mabasa, Zimbabwe ine mari, Zimbabwe isingasemesi, isingasvorwi, isingasekwi. Zimbabwe kuti munhu wemuZimbabwe ambosekawo. Mukana uno wataa kusangana nawo gore rino igore rekuti munhu ambosekawo. Munhu ambofarawo. Ndosaka ndichigara ndichiti aiwa igore remufaro uri kudzoka. Zimbabwe yawe.
Vaenderera mberi vachiti.
Saka tinotenda Mwari nekuti vatisvitsa ipapa asi tinotendawo vana veZimbabwe nokutenda nerusigiro runoshamisa. Ndinonzwa mwoyo wangu kubatwa nekuti rudo rwacho runoshamisa. Pasina mari, pasina kurohwa, pasina kupuwa chikafu, mazera ese kubva kuvatana. Vana gogo vedu, vana sekuru, vakomana, vasikana, vana baba, vana mai, vese tiri kuvaona vachitsigira, vese tiri kuvaona vane rudo.
Vachamisa vatiwo vari kutora matanho ese avanokwanisa kuti sarudzo dziitwe zvakajeka vachiti mamwe matanho avari kutora anosanganisira kutaurirana nebato rezanu PF kuvandudza mitemo yesarudzo.
Zeki kange isina kunge iri pa kuti haina kwayakarerekera zvinogona kutikanganisa. Tikange tisina voters roll tinogona kupedzisira taa kukanganisika. Tikange tisina voters roll rapenengurwa rikaonekwa kuti ndiro here chairo zvakafana nevanhu vanonyora zamanation oro zamani pasina syllabus. Zvinenge zvakutoita matambudziko izvozvo. Toda kugadzira nyaya yekuti kana kwavhotwa ngazvibude pachena. Nguva iyoyo kwete kumbofimbikwa hazvidi pimbi yasekuru kudokashi. Ngazvibude ipapo ipapo vanhu votouzwa pavavhotera kuti ahwinwa ipapo ndiani zvobuda.
Nezuro dzimwe nengo dzebato reCCC dzakaita musangano negurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi dzichidzeya nyaya yekuvandudzwa kwemitemo yesarudzo. Asi vachitaura nevatori venhau nezuro vaine mutungamiri wenyika yeBelarus Aishanya. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakati vanoita sarudzo dzakachena uye bato ravo richaramba richikunda musarudzo dzose dzinotevera. Tabvunza vachamisa kuti vange vakorokotedzwawo here nemutungamiri weZanu PF vakati.
Mugoma wangu vanga ndikorokotedzai vachiti ndavatambudza. Mudumbu muri kurwadza kamusoro uri kutema. Zvinosimba vangariwa nakupera kukorokotedza. Asi ndinoti makorokoto omukoma nokungonzwisisa kuti munini anofanira kurarama. Tichionesana kuzvanza zvinogezana ka. kuwaka nyika zvinoda kuti vanhu vabatsirane ndosaka nakati mazano ndinawo uya mutore imunotaura kuti miromo yevakuru haiwiri pasi asi yevadoku haipotsi
mumwe wevechidiki muzanu PF vapeter matangi vaudza studio 7 kuti vamunangagwa havanei nebhavhudhi ravachamisa
havangakwanisi kuti munhu nemunhu anogara muzimbabwe aita birthday rake voenda vachinoti happy birthday kana kuti vachinoisa meseji yekukorokotedza vachamisa tinotenda zvikuru kuti vanonzwisisa kuti icitizen kunyange zvava vachizozviremekedza nekuzvikoshesa zvisina maturo zvekuzozviti hanzi champion citizen champion of citizen what izvezvo zvazvimwewe
panyaya yekuti pane vamwe vanoti vachamisa ndivo vega vane chigaro mubato reTriple C vati Triple C harisi bato asi kuti igungano revana veZimbabwe vanoda kugara zvakanaka
wese anonzwa kuti anoda pokugara wese anoda pokubata wese anoda kuti anga achiwana pokuchengetedzwa imba yekungauye kuTriple C imovement iduta vanhu chitima chikuru cheshanduko chiri kutakura munhu wese chine vanhu vazhinji
vachamisa avo vanovegweta pamwe nemufundisi vati izvi hazvivakanganisi basa ravo vachiti basa revatungamiriri kuchengetedza mhuri nemutemo wenyika ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudya
Bato MGC rinotungamirirwa nava Douglas Monzora mapindwa napongwe zvekare sezvo dzimwe nengo dzibato iri dzakwira kudare repamusoro reHigh Court dzichiti vaMonzora vakasarudzwa kutungamira bato iri zvisiri pamutemo vakwira kudare vanosanganisira vaElias Mudzuri vaimbova mutevedzeri webato iri vanoRest Marara vaida kukwikwidza vaMonzora paCongress sasachigaro webato iri muAmerica Nasachi Garoway bato iri muAmerica vaDen Moyo nevamwe nhasi vaMudzuri nevamwe vavo vambomiswa kuva nhengo dzebato navaMonzora vaita musangano nevatori venhau mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMarara akatanga nekubvunza kuti sei vaenda kumatare
ichokwadi takadzokera kudare tichi no challenge kuva president kwavaMonzora ne any other decisions that he may be taking as the MDC president atwirirane nazvo tine kupokana na nekuti vaMonzora ndi president we MDC
asika muri kunzi makamiswa kuva nhengo muri kuzvitambira sei
takaona through social media kunzi tasuspendwa mubato re MDC tikamhanya kudare redzimhosva tichiudza dare kuti vaMonzora havasi president we MDC vakatyora kodzero nebumbiro remutemo re MDC therefore havana mvumo kana kodzero yekuti vanoti vasuspenda kana kudzinga munhu wemumusangano weMDC nokuti isusu hatitova rekognize hativazive havasisiri president weMDC
asi maita musangano nevatori venhau muHarare chinangwa chenyu changa chiri chei chaizvo
chinangwa chedu changa chiri chekuudza mhuri yeMDC nemhuri yeZimbabwe nepasi rese kuti zviri kuitika mumusha wedu weMDC vaMonzora hazvisiri izvo we were basically setting the record straight kutsanangurira mhuri yeMDC nemhuri yeZimbabwe kuti zviri kumbofamba sei mumusha muMDC chinonzi Congress chii vatungamiri vanosarudzwa sei ende variripo havasisiri ivo the leadership according to the MDC constitution nekupa vanhu wara rekuti tiri kuenda kupi tanga tichiudza vanhu kuti gadziriranai kumamisha kwamuri ikoko
kuti muite sei chaizvo mukajekesa
kuti tigadzire mastructure edu tivake musangano wedu pakare tiende kusarudzo dzinonosarudzwa vatungamiri zviri pamutemo kwete zvechitsotsi zvatakaona zvaiitwa pakangonotakurwa zvidhakwa zvakatorwa kuchitungwiza nezvidhakwa zvakatorwa kuepuepi vakauya vakanzi ndo National Council tatogadzana tagadza leadership ndozvatanditi kuramba izvozvo so tichange tichipa vanhu waro rwekuenda kumberi kwemusangano the way forward ndo yatanga tiri kuseta nasi
vanoRest Marara vebato rinopikisa reMDCT vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera abatawo mutauriri weMDC valoita muchandiregerera vaWitness Dube kuti tinzwewo mafungiro avo
isu sebato reMDC hazvitipi hope dzakanaka kuona kuti vanhu vakuru musangano vagara nemusangano vakaita vamusava mudzuri havanzwisise kuti democracy iyi kuti unofanira kutevera zvido zvevanhu vakawanda
munorevei nekuti kavari kuti Congress haina kufambiswa zvakanaka
Congress yakaitiwa pachena vamonzora vakasarudzwa pasina anopikisa nemakurukuta akawanda chaizvo akasarudzwa asina vanopikisa ivo vamudzuri vacho nemakurukuta avo ivo vanga vainavo nhasi pa press conference yavo vanga vainavo mukana wekuti vange vachikampena kuti vange vachielektiwa asi nekuti ruzhinji rweMDC runovaziva haruna kuda kuvapa yatingati responsibility yekuti vatungamirire musangano saka kuzoona vanhu vakadaro vakungorasika vakungoda kuputsa musangano zvinotipa mibvunzo kuti vano hatisi kudzidzisa zvakakwana here demokrasi kana kuti chii chiri kuitika
ko zvavanoti havacherechedze vamonzora neutungamiri wavo
zviri pamutemo weMDC ndezvekuti tina president wakasarudzwa nevanhu tine vatevedzeri vake nevamwewo vakasarudzwa nevanhu zviri pamutemo zviri paconstitution yedu zvichatooneka kumatare acho iwawo avaenda kwaari hatisi kuzotevera matare kana kuti chii position yavatora iyoyo ndo ichavadzidzisa chokwadi tozonzwa kuti vacharamba vachiti chii
isei muchidaro vadhube
because isusu toziva kuti kana takasarudza munhu tichitevedzera constitution sezvo takaita hapana imwe nzira ingabude kubva kumatare ezvimhosva nekuti takatevedzera mutemo sezvauri
mutauriri weMDC TV Witness Dube vange vari parunare kuHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pope Francis Nasi vaita musangano nevechidiki munemwe nhandare muDRC mushure mekuita masi nevanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezuro muKinshasa. Pope vari kukurudzira ari kuregererana nerunyararo munyika ine kurwisana iyi. Mangwana vari kuenda kuSouth Sudan. Mutungamiri wenyika yeBelarus vaAlexander Lukashenko nezuro vakapeta rwendo rwavo muZimbabwe. Hurumende ichirova bembera kuti zviri kuratidza kuti donzo rayo rekudyidzana nedzimwe nyika riri kushanda. Asi vanopikisa vanoti uku kwakave kupedzera hoko padehwe retsindi. Kuti tizive nezverwendo urwu Blessing Zulu weStudio 7 abata vanokokera ZANU-PF mudare reparamende vapupurai togarepi uye nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika. Vachitungamira sangano reCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguvu. Totanga kunzwa kuna vaMaguvu.
Kuuya kwavaLukashenko kuZimbabwe chinhu chinotichisei tichitarisa zviri kuitika kuUkraine uko vari kubatana navaVladimir Putin kurwisana neUkraine. Saka tichitarisawo zviri kuitika muUkraine macho tinoona kuti ma Western countries, European Union, yese zvayo, uye United States, Canada, vari kusupporta Ukraine kuti inge ichizvidefenda kubva kuRussia. VaLukashenko vakatemerwa zvirango zvakaomarara, ivo nehurumende yavo nenyika yavo, pamwe chete navaPutin. Saka munhu ari kunzi ane maperembudzi kana chitarisa kusemwa kwavari kuitwa nenyika dzekumavirira. Ndine kutenda kuzere kuti pavakafunga kuuya kuSouthern Africa vaisada kushanyira Zimbabwe chete. Ndinoimba kuti vaidawo kushanyira dzimwe nyika, asi vanofanira kunge vakatotsika madziro kuti hatikwanisi kuti tikugamuchirei nekutya zvingangoitike kana vachinge varatidza kuti vanomira navaLukashenko pari zvino. Saka muinternational relations tingati munhu ane maperembudzi wekuti haudi kuti uende padhuze naye pari zvino nekuti unokwanisa kupedzisira vakugara nhaka nhaka yeru yevavengi vava Lukashenko.
Belarus ndeimwe nyika iri kushungurudzwa zvikuru nenyika dzokumavirira. Vakatemerwa zvirango zvakawanda zvinorwadzisa nyika yavo navagari vomunyika mavo nenyika dzimwedzo dzokumavirira. Saka kunge tichishanda navo tiri vanhu vari kushungurudzwa zvakafanana, tinofanira kutotsvaka nzira takabatana savanhu vari kushungurudzwa kuti tireruse matambudziko anokonzerwa namasanctions. Isu tiri nyika yakazvimirira uye ine kodzero dzokuzvitsvagira masawira, zvisinei nokuti kune vamwe vanovengana nenyika yatinonzwanana nayo. Mutungamiriri wedu wenyika, president wedu His Excellency Baba Vamunangagwa, vanotaura nguva dzose kuti Zimbabwe ishamwari yavose uye haina wainovenga. Batanidzirawo naizvozvo dzokumavirira. Saka iyo pfungwa yokuti kana tashanda neBelarusi vanowedzera kuzotitambudza kana kunge tiona setavana mapirembudzi, kwavari tiri vavengi vokutanga nokupedzisira.
Pindurai tinzwe vamago.
Nyaya iri kuitika kuUkraine iko zvino izvi ihondo, haasiri macomputer games ba, inyaya hombe. Tichitarisa masvondo apera, America yanga ichiti iri kuwedzera rubatsiro rwairi kupa kuUkraine kuti ikwanise kuzvidzivirira. European Union zvekare yanga ichitungamirwawo neGermany ichinzi vari kutumira matanks kuUkraine. Zvinotionesa kuti nyaya iyi haisi dambe, ende nyika idzodzo dziri kudzokora kuti ndiani ari kutsigirana neUkraine ne Russia pamwe chete ne Belarus. Ndo nyika dziri kuzikana kuti ndo dziri kurwisa Ukraine.
Vatogare petai yedu nyaya yedu tisaswerere kufi yakatiro.
Se vasingatarisi zvinoshuvirwawo neRussia, se vachiramba vachiisa zvombo zvokuti hondo yacho irambe ichiririma, zvokuti vane zvombo zvakawanda uye vana masimba, hazvisi zvinofanira kuvhundutsa nokuti tatambura nokushungurudzwa sevana veZimbabwe navana masimba ava vachititemera zvirango zvoupfumi.
Vanokokera ZANU-PF mudare reparamende vapupurai Togare P. Manzwawo kubva kunyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, vachitungamira sangano reCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguwu. Vaviri ava vange vari parunare muHarare muhurukuro yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chibimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Musa kanganwe wechirongwa chedu cheLive Talk Women's Round Table na 8 PM. Nasi tiri kutaura nezvekusvika kumagumo kwoita magwaro eZimbabwe exemption permits kuSouth Africa, nezviri kutaurwa nehurumende zvekuti iri kuda kubatsira vanoda kudzokera kumusha. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai maWhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318. Titarisei zviri mumisoro yenhau dzedu dzanhasi. muzinda weZimbabwe muSouth Africa woita musangano wekuziya kuti vanoda kudzokera kumba muna chikumi vachadzokera sei. Mutungamiri webato rinopikisa reTriple C vaNelson Chamisa vopembera bhavhude ravo nhasi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.